Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 28 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Has already clearly and thunderously endorsed Congress.
Mutevedzeri wemutungamiri wezanu PF waConstantine Chiwenga vanoti Congress haisi kuzoita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri sezvo nhengo dzebato rose dzakabvumirana kuti vaemarson Munangagwa vaenderere mberi vachitungamira bato iri kwemamwe makore mashanu. Nyanzvi dzechirwere chegomarara rezamo dzinoti zvakakosha kuwanisa mishonga inodzivirira kuti vanenge vambobatwa nechirwere ichi vasadzokororwa nacho. Vana vechikoro vatanhatu vakasungwa mushure mekuwanikwa vaine mapepe ebvunzo dzeO-level akaburitswa bvunzo idzi dzisati dzanyorwa vomiswa pamberi pedare redzimosva kumasvingo. Zvikwata zvenhabvu zvezvikoro munyika zvorasikirwa nemukana wekukwikwidza kumakwikwi ekosapa cup African Schools Football Championship nekuda kwekudzingwa kweZifa neFIFA. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri wezanu PF vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vati Congress yezanu PF haizi kuzoita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri sezvo nhengo dzebato dzakabvumirana kare kuti vaemarson Munangagwa vari kutungamira zanu PF vari zvino vaenderere mberi vachitungamira bato iri kwemamwe makore mashanu anotevera nekuti vari kugona basa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiwenga vaudza musangano weCongress uri kuitwa muHarare kuti hapana sarudzo dzichaitwa nekuti nhengo dzezanu PF dzinofara neutungamiriri pamwe nemabasa ari kuitwa navamunangagwa. Nekudaro vaona zvakakodzera kuti vaenderere mberi nebasa ravari kuita. Vati nekudaro vamunangagwa vacharamba vari mutungamiri webato uyewo ndivo vachamirira zanu PF musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya.
Taifanira kuita sarudzo asi nhengo dzedu dzese dzemusangano dzakatoisa chisungo chekuti vamunangagwa varambe vari mutungamiri wedu.
Vachiwenga vatiwo vamunangagwa ngavavhoterwe musarudzo dza2023 kuti vaenderere mberi semutungamiriri wenyika. Mutauriri wezanu PF vaChris Mutsangwa vaudza Studio 7 kuti Congress ichaita chisungo chekutambira vamunangagwa semutungamiriri wezanu PF zvichitevera kudomwa kwavakaitwa nematunhu ese nemapazi ese ebato iri akaita sere vechidiki madzimai pamwe nevakarwa hondo yerusununguko.
Vese ivava vakatenda kuti president wedu ari kuita basa rakanaka, saka zvatobuda pachena kuti hatina mumwe kandidheti ari kuzobuda pano, and vese vakapa chisungo chekuti kuCongress kwatiri kuenda chisungo chiko chedu ndechekuti vamunangagwa nekugona basa kwavari kuita ndo vachange vari mukuru wedu, and zvekare tichienda kumaelections tichange tiinaivo vachititungamirira vachidada nemabasa akanaka avaitira nyika ino muchinguva shomanini chemakore mana chavandutsa upenyu hwevanhu vemuZimbabwe.
Imwe nhengo yezanu PF inogara kuBritain Iyo iri kupinda mukongresi iyi Dr. Masimba Mavaza vatiwo zvaitika nhasi zvaratidza kuti vamunangagwa vanofarirwa munyika yese.
Vakasarudzwa mumaprovinsi. Saka maprovinsi achazowana nguva yekutsanangura kuti tisakasarudza takabvumirana saka vamunangagwa vanoramba varipo. Saka havana kungomuka vasinza vachinza vakwikwidzwa, vanokwikwidzwa asi hakuna akavakwikwidza. Saka vasimuka kana vatora chigaro vasina avakwikwidza.
Zvichakadai mumashoko avo ekuvhura Congress, vamunangagwa vati musangano uyu uchabuda nemitemo ichashandiswa kutungamira bato kwemakore mashanu anotevera kusandura bumbiro remutemo kuti rienderane nezviri kuitika munyaya dzeupfumi nemagariro evanhu. Vamunangagwa vati remangwana renyika rakajeka chete kana ZANU PF ikaramba iri panyanga, uye vati ichakunda musarudzo dzegore rinouya.
Takatounganidza zvese zvinodiwa kuti tichitanga kutsvaga rutsigiro kuti tigokunda musarudzo.
Izvi zvatsinirwa navamutsvangwa avo vati kupinda musarudzo kwemamwe mapato anopikisa akaita seCitizens Coalition for Change kutambisa nguva nekuti ZANU PF ichakunda zvine mutsindo. ACCC inogaro taura kuti ichakunda musarudzo dzegore rinouya kana dzikaitwa zvakajeka pasina mhirizhonga. Vakasanobada chinzvimbo chemutevedzeri wemutauri weCCC vaFelix Mafa vati vanoshamiswa nemashoko avamunangagwa vachiti bato ravo rakatokunda musarudzo dzapfuura.
Haazvizive here kuti 18 takavarova? Iye nhasi akataure kuti vamunangagwa vakawina nenhamba ipi. Takapiwa 3 numbers kuti akahwina, asi tikaedza tikaona kuti makoti acho akabatwa ari muhomwe. Asi iye zvinezvi ngaakangamwe hake, tavhara mwena yese.
Mapato nemasangano akawanda kubva kunyika dzeSADC, Africa nemhiri kwemakungwa apindawo mucongress akapa mashoko ekutsigira ZANU PF. Congress yeZANU PF inopera mangwana masikati, apo pachadziviswa vatungamiri vatsva vebato iri mumatare eCentral Committee nePolitbro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Vana vatanhatu vegwaro reform 4 vepachikoro chemadamo mbesekondari kwachivi kumasvingo nhasi vabatwa nemhosva yekuwanikwa vaine bepa rebvunzo dzechirungu risati ranyorwa ndokubhadhariswa mari yebvuma murandu kana kuti find inosvika zviuru makumi matatu zvemadhora emunyika kana kuti 30,000 RTGS pamunhu nemutongi wedare remajistrate mumasvingo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vana ava vanoti Tinashe Mudharara ane makore gumi nemapfumbamwe kana kuti 19, Nyasha Gundani ane makore gumi nemasere 18, Eric Mudzimba ane makore gumi nemapfumbamwe 19, Prime Mapasure ane makore gumi nemapfumbamwe 19, Tadiwa Mudimu natinotenda Muzamani vane makore gumi nemasere 18 vamira pamberi pemutongi wedare Muzvare Concepta Ngwerume, avo vavabata nemhosva yekutyora mutemo weZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC Act. Kwetare vamwe vana ava vaFrank Chirairo vati vana ava vanga vachipomerwa mhosva yekuwanikwa vane bvunzo iyi iri munhare mbozha dzavo bvunzo risati dzanyorwa. Vaenderera mberi vachiti kunyange vana ava vakasungwa, mapurisa anofanira kuferefeta kuri kubva mapepa ebvunzo aya kuitira kuti vanhu vari kupa vana mapepa aya vasungwe nekuti ndivo vari kutanga kupara mhosva. Mumwe mubereki wevana ava aramba kudomwa zita rake achiti anogona kuzokanganisa nyaya iyi iri mudare ati anorwadziwa kuti vana ava vasungwa voga asi pane mudzidzisi anonzi aiva munyaya iyi asi haana kusungwa.
Ndiri mumwe wevabereki vevana vabatwa nebepa asi kuti ndozoziva kuti nyaya idzi dziri kutangira kuzvikoro kwavo. Pane nyaya yekuti pane ticha pachikoro ichocho ari kunzi ane chekuita panyaya yematepa iwawaya. Kana zvichiita dai please paedza kuinvestigatwa ivo maticha nezimuseki yachona.
Vana vari kuwanikwa vane bvunzo padzinhare mbozha dzavo ivo mapepa ebvunzo idzi asati aburiswa zviri pamutemo uye bvunzo idzi dzisati dzanyorwa vanonzi vawandisa gore rino izvo zviri kuita kuti vamwe vati zvinoshayisa bvunzo dzegore rino chiremera. Vamwe vana vakawanikwa vaine bepa rebvunzo dzemasvomu kana kuti mets kwazvimba pamwe nepabhikita facho secondary school kubhikita svondo rapera. Bazi rinoona nezvebvunzo munyika reZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC rakabudisa mashoko ekuti riri kuongorora nyaya idzi uye vanenge vawanikwa vaine mhosva vacharangwa zvinoenderana nemutemo. Mutauriri weZIMSEC Muzvare Niki Dlamini vakaudza Studio 7 kuti vanenge vabatwa nemhosva mudare vanogona kupika makore anosvika mapfumbamwe mujeri uye vanomiswa kunyora bvunzo kwemakore matatu. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Nyanzvi mune zvirwere zvegomarara rezamu dzinoti zvakakosha kuti pawaniswe mishonga inodzivirira kuti vanenge vambobatwa nechirwere ichi vasadzokororwe nacho, uko hurumende ichikurudzirwawo kuti itore matanho anoitwa anoita kuti kurapwa kwegomarara kuve nyore munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda nhasi apo nyanzvi mune zvegomarara dzasangana pachipatara cheparenyatwo Group of Hospitals icho change chichitambidzwa mapiritsi eTamoxifen akatsvagwa nesangano reCancerSafe awo anobatsira kuti vanenge vamboita gomarara remazamu vasazobatwa naro zvakare. Vachitaura mushure mechiitiko ichi, nyanzvi mune zvekurapa chirwere chegomarara uye variwo vakatanga sangano reCancerSafe Dr. Anna Mary Nyakabau vati mushonga weTamoxifen wakakosha mukudzivirira kudzoka kwechirwere chegomarara rezamu, asi vachiti pane vamwe vasingakwanisi kutenga mushonga uyu uyo unonwiwa kwemakore ari pakati pemashanu negumi.
Uyu unoshanda kudzivirira kuti kensa isadzoke kune munhu anenge apedza kurapwa. Saka munoziva pachivanhu pedu nyaya yekudzivirira iyi kazhinji hatinyanyoikoshesa. Saka CancerSafe nemamwewo mabasi vachibatsirana neMinistry of Health parenyatwa hospital nevanodawo kubatsira mafarmacist nemamwewo makambani akaisa mari dzavo, takaisa musoro pamwe chete tikatenga mushonga uyu.
Vachitambira mushonga uyu pachitiko ichi, mukuru weradiotherapy pachipatara cheparenyatwa Group of Hospitals Dr. Notando Mutizira
mapiritsi aya kazhinji tichi kana munhu achinge apedza mamwe matreatments akanangana necancer anosangana chemotherapy, radiotherapy, surgery, kana munhu achinge apedza izvozvo anozoiswa patamoxifen kazhinji kwemakore 5 dzimwe nguva zvichienderana nekuti chiremba vari kufungei pamusoro pemurwere kana kuti vaonei mairirano necancer. Vamwe varwere vanogona kusvika even 10 years pamapiritsi iwayo.
Vachitaurawo pachiitiko chanhasi ichi, vaitai mabasa bopoto avo vakatobviswawo rimwe zamu nekuda kwegomarara iri uye vachivapa mishonga yeTamoxifen, vati zvakakosha kuti hurumende itore matanho anoita kuti chirwere chegomarara ichi chirapwewo pachena munyika pamwe nekuona kuti michina yekushandisa iripo.
Tofunga kuti hurumende yaunzwawo chi polisi yekuti kana kuti vari above a certain age kana kuti cancer since iri kuspreada fast iunzwe ufanike zvinongoitwa mumwe wemadrugs aya. In other countries vanhu vabhadhara cancer drugs but isusu tiri kubhadhara zvekuti hai zviri kutidhurira paupenyu. Vawandise mishina yakawanda maregions hazvinetse one kuBulawayo, one kuMutare, one kuGweru, vanhu vese vari kufamba kubva Bulawayo kuuyawo vouyawo kudzwa kunzi mishina wakafa. Unozvinzwa sei?
Vataura pachiitiko ichi vakamirira munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Aspect Jacob Maunganidze.
Government nemapartners ari kubatsira kuti Tamoxifen iwanikwe pachena zviri nyore. Mishina iri kugadziriswa, government iri tarisa on ma options ya kuripea iyo yacho uyezwe nekuunza mishini mitra and this zilipa advanced stage ya kutu mishini mitra ya uji
mishonga ya pi wachipata ya cheparinya tukwa inonzisha batiravan masana matatune makumasele kana kuti 380 avo vasinga kwa nisi kutenga mishonga ikwe gore rose Gomarara rezamo rinobata zvese vanhukadzi nevanhurume asi kumadzimai rinonzi ndiyo mhando yegomarara inoteverera gomarara remuromo wechibereko mukura yamadzimai zvakanyanya munyika Mwedzi uno wagumiguru mwedzi wekuyeuchidzana pamusoro pechirwere chegomarara repazamu kana kuti breast cancer awareness month ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa, Vasiro Ramaphosa. Vakati nezuro maneru, zvakanga zvisinga tarisirwi kuti muzinda weAmerica uri muSouth Africa wakazivisa nezvekurwiswa kungangoitwa South Africa mukupera kwesvondo nematororo iwo usina kutanga vataura nehurumende yavo. Murume anofungidzirwa kuti ndiye akarwisa vaPaul Pelosi vanoe murume wemutauriri wedare reparamende muAmerica amai Nancy Pelosi anonzi akananga imba yavo yekuSan Francisco. Sangano renhau Associated Press rinoti vanhu vanorudziwa nezvenyaya iyi vataura mashoko aya nhasi. VaPelosi vakarwiswa vakarohwa zvakaipisisa nesando mumusoro. Mutauriri wavo anoti vaPelosi ava nemakore makumi masere nemaviri vakakuwadzwa musoro nemuviri wose uye vati vari kutarisirwa kupora kubva muchiitiko ichi. Vamwe varimi mumatunhu akasiyana siyana emunyika zvikuru mudunhu remasvingo vanonzi vari kutambira nemufaro kunaya kwakaita mvura mazuva mashoma adarika vachiti vave kutotanga kuturura mapadza kuti vapinde muminda vachigadzirira mwaka mutsva. Asi varimi ava vari kuchemawo nekukwira kwavanoti kwemitengo yezvikwanisiro zvinosanganisira mbeu nefotereza izvo zvavanoti zvichakanganisa gadziriro yevakawanda. Amai Rosina Gonese vemubhukure kwamakonese kwagutu vanoti kutanga kunaya kwave kuita mvura mucherechedzo yekuti gore rino mvura iriko asi dambudziko ravari kusangana naro nderekuti mutengo wembeu wakakwira zvakanyanya zvekuti varimi vashoma ndo vachakwanisa kunge vachizvitengera mbeu.
Mvura yakugadzirira yakutogadzirira vanhu vakatochera makomba asi mbeu handi yatisina zvikwanisiro hatina. Ndeu yacho yakudhura zvekuti masati keji hatitombomagoni kana sati keji chaichai hatigoni ende mvura yacho gore ino inoratidza zvokuti isitakura inoratidza zvokuti ichanaya asi zvikwanisiro hatina mombe izvizvi dziri kupwa nokushaya mafuro.
Izvi zvinotsinirwa nava OPAS maunganidze vemubhuku rekwachinyang'anya kwakare kwagutu kumasvingo avanoti varimi vakawanda vave kutotarisira kuti vachanunurwa nezvikwanisiro zvavanotambiriswa nehurumende pasi pezvirongwa zvepfumvudza nechemutungamiri wenyika chepresidential input scheme.
Kwakachodeedzirwa nezuro mudare rokuti munhu wese nganyorwe mazita zvikanzi zvitupa zvenyu munyora nenamba dzechizvitupa. Toda kuziva kuti vanhu vangani vachawana mbeu. Mbeu dzava kudhura kumadhevha hadziwanikwi dzinowanikwa dzichidhura. Saka vanhu vanoda kurima makomba havachadzari mbeu dzakanaka.
Asi mumwe murimi ari kuuzumba vaEfrem Chirenje vanoti iwo havasi kutsukunyudzwa nemvura yakanaya svondo rino iyi kunyange hazvo yakanaya yakawanda mudunhu mavo. Vachirenje vanoti mvura iyi ndeye muna kamwe kana kuti bumarutsva iyo inogona kumboenda yosiya mbeu dzinenge dzaiswa muvhu dzichitsva nezuva.
Kuti titisi mvura yekurima hatingadaro nokuti nguva yekurima haisiinei asi mwedzi uri kuuya uyu Novemba kunoku handiti ndobumarutsva kana kuti ndonhingi haiwa isi yekurima mwedzi uri kuuya uyu ndowatinenge takutokandira kurima.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, vanoti mwaka uno varimi vakawanda vachakundikana kuzvitengera zvikwanisiro izvo zvichaita kuti vakawanda vatarisire rubatsiro kubva kuzvirongwa zvehurumende izvo zvavanoti zvinonyanyobatsira varimi vepasi.
Mitengo yembeu, fertilizer, mishonga, magetsi nezvimwe zvinodiwa pakurima zviri kuramba zvichikwidzwa nguva nenguva. Varimi zvavakuvaomera zvikuru pamusana pekukoniwa kutenga zvokurimisa. Mbeu zhinji nefertilizer zviri kuenda kuzvirongwa zvepfumvudza. Hongu zvakakosha kupa varimi vadiki zvokurimisa, asi varimi vakuru vanenge votambura kuti vawane zvokurimisa.
Tsvagurudzo yakaitwa neStudio 7 inoratidza kuti tsaga re50kg yefotereza yerudzi rwecompound D riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti $39 nemadhora makumi mana nemashanu kana kuti US$45. Tsaga re50kg urea rinonzi mune zvimwe zvitoro riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica makumi manomwe zvichikwira kana kuti $70 kuchitiwo fotereza yepamusoro kana kuti AN ichitengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi mashanu nemaviri kana kuti $52 richisvika kumadhora makumi mapfumbamwe kana kudarika kuzvitoro zviri kumaruwa ari kure neHarare kana kuti US$90. Mbeu inonzi iri kutengwawo nemitengo yakasiyana-siyana zvichienderana nezvitoro. Sapo yemakirogiramu mashanu inonzi iri kutangira pamadhora ekuAmerica gumi nemashanu kuchitiwo makirogiramu gumi achitangira pamadhora makumi matatu ekuAmerica zvichikwira. Hondo iri pakati peUkraine neRussia inonzi nenyanzvi mune zveupfumi yakakonzerawo kushomeka kwefotereza pasi rose izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zvekurima zvichatovedzera dambudziko rechikafu pasi rose. Russia neBelarus dzakabatana dzinowanisa pasi rose zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% zvepotash iyo inogadziriswa fotereza. Hurumende inonzi inoshandisa mari inoita US$662 million pagore kutenga fotereza kubva kunze kwenyika. Munhau dzemitambo. Zvikwata zviviri zvechikoro chevakomana nevasikana zvemuZimbabwe zvinonzi zvarasikirwa nemukana wekukwikwidza mumakundano eCAF School Football Championship ari pasi pekosafa ayo ari kutanga mangwana kuMalawi zvichitevera kurambidzwa kukwikwidza kweZimbabwe munhabvu yepasi rose neFIFA. Tichakupai zvizere nyaya yenhabvu iyi munhau dzedu dzemitambo mangwana.
Friday, my darling, was a Friday, 7 to begin.
Muchirongwa chedu chesvondo rino chatinotarisa nyaya dzemimhanzi, Ivanzi Zininga weStudio 7 nasi anotipa hurukuro yaaita nemuimbi wemusambo weAfrofusion anonzi Pio, asi rekuzvarwa naro achinzi simba rashe Abel Pio.
Zvema gitare ndakatanga ndiri kuchikoro chai but professional recording ndopandakazotanga mugore ra 2012.
Vabereki vaitiwo kudii pamakazvitanga?
Ya, kazhinji paunotanga havazi vese vanozvitambira, havazi vese vanosapota, vamwe vanodzikisira, asi wakati fambei fambei nendima yacho mushure mwenguva wabudirira vanotanga kuzonzwisisa kuti aiwa munhu anga akananga anga nechinangwa ichi nechino, saka havazi vese vanoapreciata, havazi vese vano, asi varipowo vanotsigira.
Vanhu vari kuitambira sei music yenyu muindastry?
Ya, vanhu vari kutambira music. Ya, vanhu vari kutambira music, that's why muchiona tichiramba tichi I promotion. My promoter atina au usual my promoter atina omnika medu. Ndiye kutongo banungu achida mari. Mamtarisa panenge panuna. Muna atirirei ya ndio amba ushanda na. Usatu atirirei ya zvinenge zviri kure kuti uve uchisimbudzira. Kupinda mustudio everything kuti kutindi ise zvinhu zvangu online zve everything need money.
Vanoda kukubata ivanokuwana ikupi?
Ya vanoda kundibata ma social media handles. It's POZW spelled PIYOZW. Ku Facebook, ku YouTube kwa channel inonzi POZW also. Then number mbozha runare 0771 126 102.
Kamunoda kubudao nako mudariro ndekapi?
Kandichabuda nako mudariro kanonzi Tsomtsom. Kwira kuti zvakandimomotera zvakandidzvanya.
Zvinzwira mukomana wechidiki anonzi iye Pio rekuberekwa achinzi Simba Rasha Abdul Pio achirova musambo weAfro Fusion kuti aiwa azivisa kuti ndapindawo imomo munhandare yemimhanzi. Tanzwa achitsanangura muhurukuro yaaita naIvans Zininga. Tinotenda zvikuru Ivans nekuwana muimbi uyu. Totarisira kunzwa vamwe vaimbi svondo rinouya. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano wekongresi yebato rezano PF, uko tinonzwa kuti mutevedzeri wemutungamiri webato iri vaConstantino Chiwenga vazivisa kuti kongresi haisi kuzoita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri sezvo nhengo dzese dzebato iri dzakabvumirana kuti vaemarson Munangagwa vaenderere mberi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanda kuteera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa ya noti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz shortwave mazuwa ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Nyanzvi dzechirwere chegomarara rezamo dzinoti zvakakosha kuwanisa mishonga inodzivirira kuti vanenge vambobatwa nechirwere ichi vasadzokororwa nacho. Bato rezano PF rinosunga kuti mutungamiri webato vaEmerson Munangagwa havasi kuzokwikwidzwa pakongresi iri kuitwa iyo iri kutariswa kupera mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Gaino Gumede Sairi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyambonga uJonga Wilson Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu umhlaka 28 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje,
uMnangagwa wakhokhele ibandla leli
history and track record to lead our party.
Amalunga wonke ebandla lezano PF athi uMongameli Emerson Mnangagwa kumele abe ngumabhalane omkhulu webandla leli. Abantwana besikolo seMashingo sebetholakale belecala lokuba lomhloliso wesilungu ongungekho emthethweni.
Asazi ukuthi kathi bacabanga njani bona bona abantu abayibo abakhangeleyo abasikhangeleyo, ngoba nxa inhlanyelo i 10 kg iyakuba yi $30, whereas eZimbabwe kakula mntu ohola that kind of foreign currency.
Abalimi abaningi bakhala ngentengo yenhlanyelo ephezulu. Namhla sixoxa leqembu le insingizi elethekelela kwelemelika okwamanje. Kuliviki kuhlelo Woza Friday, silomculi wengoma zokholo uThabiso Moyo owazakala ngokuthi ngumadewa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga ebandla lezano PF asevumelene ukuba uMongameli Emerson Mnangagwa uza kuba ngumabhalane omkhulu webandla elibusayo okweminyaka emihlanu ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni omkhulu webandla leli owe-Congress, uMnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli kaMongameli uthe izabelo zonke zifuna ukuthi uMnangagwa akhokhele ibandla leli.
History and track record to lead our party. Let us all register to vote for him and the party.
Ulembali njalo siyazi lapho avela khona, akasibhaliseni ukuvota sonke, simvotele umnyaka ozayo. Lokhu kusekele njalo zinhlangothi zonke zebandla leli ezithi zithakazelela ukwenziwa nguMnangagwa. Sokukhangelelwe ukuba ibandla leli lethule umbiko oveza ukukhethwa kukaMnangagwa, okhangelele ukuba uzakhetha njalo amalunga aqakathekileyo. UMnangagwa utshele amalunga ebandla lezanu PF ukuba bazanqoba kukhetho oluzayo. Ilunga lezanu PF uMnumzana Admire Maskati uvumelane lokwethulwe nguMchiwenga esithi uMnangagwa usebenza kakhulu eZimbabwe.
Ngo-2023 okokuqala kusukela lapho engena khona ukuba ngupresident, upresident Emerson Mnangagwa wenelisile ukuthi ayananise abantu kumbe amalunga ebandla lezanu PF ukuthi behambe ngogwalo lunye langonyathelo lunye lokho kuyinto eqhakathekileyo ebandleni leZANU-PF ngoba kunika ibandla leZANU-PF amandla ukuthi lisebenze ndawonye, abantu babezwanani, kube lokuthula, kube lobudlelwane obuqotho. Okwesibili, kusukela lapho wangena ukuba ngupresident, useqalile ukwenza wenze inhlelo ezehlukeneyo enza ukuthi ilizwe liqhubekele phambili.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Felix Mafa, uthi akumangalisi ukukhethwa kwaMnangagwa. Uphinde wathi kabasoze banqotshwe ukukhetha oluzayo.
Thina sithembe abazalwana labantu beZimbabwe esithi ngama-citizens. Kambe umbaba uMthwangwa ukhumbula ngubani ongaphinde votele ibandla elahluleka for 42 years khathesi selikhampena njengeparty eku-opposition? Hayi, lizaba zinhle zithobelene, batho njalo abadala. Thina singabanqobi, sibanqobile ngo-2018 batyonja. Yikho lo nyaka sivalile konke imlindi yonke yokwenza ubugweregwere.
UMnumzana Bekezela Gumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi ibandla leZANU-PF likhanya selungele ukhetho oluzayo.
Noko kutshengisa ukuthi iZANU eyayikhona kudala kusayiyo. iZANU yakudala eyalwela ilizwe leli yayilwela i-1-1 vote. Uyabona, yayilwela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukuthi ephikisane, kuncintiswane, abantu bethole umkhokeli abamfunayo kuZANU phakathi. So kutshengisa ukuthi akula democracy. Umuntu engakho ukukhonjelwe yedwa engazange encintisane. Kuswelekile yini kuZANU abantu abafuna isikhundla sokuba president futhi bencintisane laye? Kutshengisa ukuthi akula democracy. Izikhundla zonke ezinye lezimayo zincintiswana esakhe sisala ngesinjani.
Abanye abasemhlanganweni lo bagoqela abamela amabandla akuzwekazi le-Afrika anjenge-Front for Liberation of Mozambique, African National Congress, Southwest African People's Organization le-Chama Chamapinduzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abantwana abayisithupha besikolo seMadamombe Secondary School esigabeni seChivi esabelweni seMashingo abatholakale belamaphepha omhloliso wesilungu sebehlawuliswe izinkulungwane ezingamachumi amathathu zamadola $30,000 munye ngamunye. Abantwana laba abathoniswe emthethwandaba eChivi batholakale belecala lokwephula imithetho yeZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC nguTinashe Mudarara, Nyasha Gundani, Eric Mudzimba, Prime Mapasure, Tadi Mudimu, Lotinotenda Muzamani, bagwetshwe ngumantshi uConcepta Ngwerume. Intengo yenhlanyelo eZimbabwe ibiza imali ephezulu okwenza ukuba abalimi bathi bazehluleka ukulima kahle lonyaka, kubika uAnastasia Ndlovu.
Amavinkili amaningi obulawayo lezinye indawo zelizwe athengisa inhlanyelo ngentengo ephezulu okumangalisayo. Emavinkilini amaningi isaka elilodwa lenhlanyelo yomumbu alesilinganiso se-10 kg ibiza amachumi amathathu amadola emelika, i-$30 kuthi eyamabele alesilinganiso se-5 kg ibiza amadola alichumi lambili, $12. Omunye umlimi uMnumzana Matthew Bivesi Sibanda ukhala ngentengo yenhlanyelo esithi uza kwehluleka ukulima lonyaka.
Inhlanyelo leyi esiyilimayo hayi kunzima kulezi nsuku, ayithengeki ngoba inhlanyelo thola ukuthi isidula okungenziyo. i-10 kg iyi-$30, akunjela ukuthi $30 ulima insimu enkulu o-10 hectares, yabuluze emalini ulima? Kukade uhulumende bekumele ayehlise inhlanyelo ibe inhlanyelo ethengekayo kwenzela ukuthi abalimi benelise ukuthi balime ilizwe lithole ukudla okweneleyo njengoba ilizwe livelelile sisendlaleni kuyo yonke into le economy ivele kulobunzima obukhona abantu bengasebenzi ngoba abantu manje abalimi bese belungiselela ukulima njengoba izulu seliqalile nje ukudumaduma ukhize endaweni ezihlukeneyo manje abalimi bathola ukuthi inhlanyelo kayithengeki lobunzima obukhulu ngoba intengo yangkhona hayi iphezulu kakhulu.
Umnumzana Maluba Mhlaba omunye njalo umlimi uvumelane loSibanda esithi inhlanyelo ayithengeki.
Indaba le eyokukhwezwa kwenhlanyelo leyo asazi ukuthi kathi bacabanga njani bona abantu abayibo abakhangeleyo abasikhangeleyo ngoba nxa inhlanyelo i 10 kg iyakuba yi $30 whereas eZimbabwe kakula mntu ohola that kind of foreign currency and ma uswayipha iba more expensive. Mina inhlanhla nje ukuthi inhlanyelo vele ngathenga vele kudala. So yes, abangakathe ngiyabazwela lami kodwa ngisadinga ukuthi ngikwanisele ngoba ngiyashota enxaye nge-5 kg. But ukukhweza kwenhlanyelo lokhu mbonekani yinto engaqondanga. Into engaqondanga sibila ngazi ukuthi uhulumendeni ukhangele ngaphi nxa kusenzakala so ebantwaneni bakhe. Ubaba ongakwaziyo ukuthi abantu bakhe bayavuka besidlane ekuseni kumbe badleni izolo which it is as good as ubaba ngubaba uyabe engekho.
Umqondisi wabalimi eMathebeleland North kugatsha lwe-Agricultural Extension Services umnumzana Dumisani Nyoni uthi abalimi abazancediswa ngenhlanyelo nguhulumende ngabazangena kuhlelo lwe-intwasa.
Usebenzisa inhlanyelo ama 2 kg ngendimanyana yakhona kodwa ngenxa yokuthi uyakwenza imfanelo zonke isivuno ositholayo sidlula kafutshana isivuno somuntu oyabe elima i-hekthe ngoba uyabunga i-hekthe liyani uyabunga zange ulungise ulima amagoti kumbe udebe indlela yokulima nale esithi khona ngiyamaripatayi abalimisi babuye babona ukuthi ukwenzile usubhaliswa uzuze la inhlanyelo the fertilizer yaphansi the fertilizer yokuzalisa ukuze kanye lezinye inhlanyelo ezithiyeneyo kuba ngumumbu kuba ngamabele kumbe inyawo ukuthi lokhu yakukhethile i-sunflower amazambane lendumba uhlanyeleke konke lokhu kukhangele ukuthi uzazuza ukudla okukwenelisayo lemuli yakho uzahambisa okunye GMP uyethengisa.
Unyoni uqhubekele phambili esithi uhulumende uzanceda wonke umlimi eMathebeleland North.
Yena lisa ekade sikulungiselela sikhangelele ukuthi alubani zonke izakhamuzi zeMath North 265,000 imizi alubani yangena kulolu hlelo kodwa okugcina kwenzakele ukuthi abanye bayasukuma abanye abasukuma kodwa ukulungiselela kukahulumende kukhangele ukuthi wonke umuntu ozimiseleyo ukugebha amagodi kumbe ukugebha namakhuba yamaliphathayo ndawo lapho ayahlanyela khona abalimisi babuye bahlole babone ukuthi wenze ngendlela akhonjiswe ngayo uyazuza okuncediswayo.
Bayakhala abalimi abangasoze bangene kuhlelo lwe-intwasa abathi intengo yenhlanyelo ikhuphuke okumangalisayo. Bathi balakho ukuthi bacele uncedo lokudla ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende weMelika. Selengeza imali ebisiza ngayo abantu bakwele Syria ngezigidi ezedlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye 756 million ngemva kokulinika usizo olufika izigidi ezedlula kancane amakhulu ayisithiyangalombili 808 million ekuqaleni komnyaka. Unkosikazi Linda Thomas Greenfield, omelele Melika kumanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations, utshele ikhansili yezokuphepha ukuba abantu beSyria balokhe besengozini. Kusukela kumnyaka ka 2011 kwabhubha njalo kwalimala inani labantu abangamakhulu izinkulungwane ezintathu lengxenye 350,000 kuthi abanye abangamachumi azinkulungwane sebabotshwa ngenxa yokunganaki bathunjwa ngenkani kumbe bacatsha kuthi abayizigidi ezilichumi lantathu 13 million sebasuswa lapho ababehlala khona inani elifika izigidi ezimbili baswela okokudla okwaneleyo kusenjalo lo sokwaqhamuka umkhuhlane wesihudo ikholera elizweni elingasela kunakekelwa kuqondileyo kwezempilo konke lokhu kwenzakala ngemva kwamandla alolunya kahulumende wakuleli asetshenziselwa izizalwane ezazitshengisela ngokuthula zikhonona ngohulumende kamnumzana Assad ngomnyaka ka-2011. Elemelika lihlezi lililizwe elikhokhela wonke amazwe omhlaba jikelele ekunikeni abantu beSyria usizo. Le imali engezwayo izanceda izigidi zeziphepheli khona manje njalo izanceda inhlanganiso zokusiza abantu ezisebenza lazo ukuthi benelise ukuphandela lezo ziphepheli amanzi ahlanzekileyo, ukudla, impahla etshiyeneyo, indawo yokusitheka, ezomvikela, impila kahle eqakathekileyo, losizo lokudla okwakha imizimba. Njalo kuzasekela inhlelo zokuphilisa uzulu elizweni lonke kusalesikhathi. Unkosikazi Thomas Greenfield uphinde wathi lokhu kutshengisela ukuba uhlelo lolu lweResolution 2642 kumele lwenziwe ngesiphangisa. Pangi, uthi kufanele uncedo lufike endaweni ezijiyeneyo elizweni lonke jikelele kungela nkinga. Unkosikazi Thomas Greenfield ugcizelele sithi umbuso okhululekileyo abantu bakwele Syria okwakha lokusinda. Uthi ulusizi ngamaqhinga okulibazisa asetshenziswa nguhulumende kaHassan encediswa ngele Russia ngoba kuyikho osokubambezela ingqubekela phambili yohlelo lokuthula njengokuthiwa isivumelwano seCouncil yezokuphepha esamazwe omanyano iUnited Security Council 2254. Unkosikazi Thomas Greenfield uthi isikhathi sesedlule ukubana uhulumende ka-Assad kanye lele Russia benze abakuthembisayo. Uthi sesedlule isikhathi sokuba bathathe umthwalo wabo wokubangela udlame lokungahlaliseki. Ngakho-ke uthi isikhathi sesedlule esokuba benzele abantu beSyria okuqondileyo. Unkosikazi Thomas Greenfield uthi elemelika lizaqhubekela phambili lilwela ingqubekela phambili lokukhululeka kukazulu kwele Syria.
Hey guys, showtime. Okwa manje sileqembu insingizi esalemukela libobaba silovusa mkhaya uBlessings Ngqo Nkomo besithu sekamtho lo Robin Mlawuzi siyalemukela kuhlelo lwethu bobaba.
Siyabonga kakhulu.
Ngiqale ngawe mkhaya, nguwe okhokhela leli qembu angithi?
Yebo, batsho njalo.
Batsho njalo. Akusitshele ngamafitshane ngohambo lwenu lapha kwele Melika, lifike nini njalo lihloseni?
Sifike lapha eMelika izolo ebusuku ntambama eWashington DC. Sinxuswe yi-classical movements, i-music agent esebenza namaqembu amaningi kakhulu emhlabeni wonke. Bathakazelela iminyaka engamachumi amathathu, 30th anniversary. So basinxusile njengabantu esisebenza labo ukuthi sibuye sizo-entertain ama-guests abo ababuya ku-anniversary le ngesonto.
Kulokunye yini elizakwenza lilapha kumbe lilande nje?
Silande uhlelo lolo kodwa sinxuswe futhi sasesinxuswa ngenye i-church, i-First Street Baptist Church. Sake sayivakatshela size sibuye lapha eminyakeni edluleyo. Bathe besizwa ukuthi sikhona bathi hayi singadlula eceleni. So ngeSunday kuseni sizaba le mini concert e-church for abazalwane nabantu bonke nje abafuna ukuzobukela and then sesiba le-church service.
Okay. Iqembu leli sembuya kuwe sakamtho umbengithi Nkomo. Iqembu leli vela ngabe alinjelanga ukuthi ngisekamtho. Ngoba I prefer ukutsho njalo.
Hayi kuright.
Iqembu leli lenu labunjwa nini kulabo abangalaziyo lini?
Yes, iqembu leli labunjwa ngo-1987 esikolo esobukazi lapho esafunda khona.
Hawu lingamadoda esobukazi.
Esobukazi
emsebenzi. Lobathathu.
Hayi, ama original members album bayo ngo 1987.
87?
Yes.
Yeah, ngabona ebe mbaziyo labo ngoba linayo. Lisase fresh inyana. Lisase fresh inyana.
Yeah.
So Mlawuzi, ungathi umculo eliyuchayayo ubizwa ngokuthi yini? Njalo abemelika lamanye amazwe bawemukela njani umculo wenu?
Ah, siyangiyabonga kakhulu. Ah, ngesikhiwa babesithi roots music, kodwa kithi nxa sisuka kobulawayo sibiza ngokuthi music lay ngamasiko, ngiyamasiko ethu, imbube music. So abantu abalalela loculo o endaweni esesike sahamba kizo bawuthakazelela kakhulu, bawujabulela, bathi ubayenza bekhululeke nje ngayo yonke indlela uma besizwa lo mculo, because lo mculo siwuhlabela njengama voice ethu lengungu lezandla. So singathi natural music ophuma kobulawayo phakathi street eZimbabwe. So yeah, imbube imusic, umculo ngona imbube.
Hayi, sizakuzwa nje imbijana, bazasihlabelela imbijana, yeah, ukuthi sizwe umculo wenu. Kodwa ngibuye kuwe njalo sekamtho.
Yes.
Kungani lihlala e-Austria, kuhamba njani? Lihlala e-Austria kumbe lihlala ekhaya eZimbabwe?
Okwamanje ngathi sihlala ndawo zombili. But isikhathi esiningi sabe se-Austria. I-first tour, i-tour yethu yokuqala yaba se-Austria ngo-1995.
Uh-huh.
Yes, so sathanda kakhulu indlela abasiphatha ngayo, indlela abayamukela ngayo i-music yethu. And then okwenza sahlala e-Austria cruise bese sifuna ukustarta i-music, isihlanzi music yethu, le classical music. I-imbube music, le classical music. So sase sihlala esikhathi laphana sifundela ukuthi sizokuhlanze lokho, sikwanise ukubhala i-music yethu ngama-notes.
Sasa
ni kwenza kono? Yes, sasa kwenza. Uh-huh. And then, sasa decide to tisibe la makama vili iZimbabwe le Austria.
Wow. Ngipendu kwenye njalo mkaya. Kukona ene Eliza kupagulela uzulu nonyaka kumbe, ekuqaleni kaleni nukomnyaka oza?
Kunenga kulu, kunenga. Sikizi spega. Wekuli, minuma COVID lockdowns. Asinige isikaja sinengi. Eso kutisene lisugu pega. Oso kusele nje kuthi siphakulule. So ayibuffet ikhona nje. Sizaloku siphakulula mihla nambijana umnyaka uzuye phela.
Angazi ukuthi lingakasiniki kumbe ngcono lisihlabelele lisinike nje okunye likuphakululayo.
Latuma baba latuma.
Duma la tuma la tumizu.
Latuma baba, latuma baba.
Duma la tuma la tumizu.
Isikati baba, isikati. Ausifile, asambien. Siokule njabe, isikati baba, isikati. Ausifigile, asambie. Siokule njabe, uzemi nanawe sipa. Patizwe. Eka meli liga baba,
lele nota na lomo ya oimwe.
Uze mi nanawe sipa.
Patizwe. Eka meli liga baba, lele nota na lomo ya oimwe.
Wazo wabamnandi umculo insingizi. Ngiyabonga madoda. Nguseka mtho uBlessings Nqonkomo njalo lovusa mkhaya okhakhela iqembu labo lo Robin Mlawuzi. Siyabonga kakhulu ukuthi libe lathi namhlanje.
Kubonga thina.
Siyabonga kakhulu.
Ichi waza waza Friday my darling. Waza Friday um 7 zupogine.
Good evening, kuhlelo Woza Friday. Silomculi wengoma zokholo uThabiso Moyo owazakala ngokuthi nguMadewa. Ucula leqembu labantwana bensindiso yamaNazareth ekobulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazo weStudio 7 uEzra Chisa Sfando.
Umadewa umfelokazi obeshadwe ngureverend J Maphosa obedume kakhulu kwezenkolo wathe kufeni wakhe wathela umkakhe umadewa ukuthi aqhubekelise phambili ivangeli ngomculo. Yekela sizwe imbali kamadewa.
Okhulele endaweni yaselupane wafunda khona endaweni yaselupane. Ngifunde eThongoko Primary School ngazofunda eNhlanhla Secondary School ulaye ngaphetha khona ukwenza izifundo zami. Mina endimeni yomculo ngiqale ukuba khona ngo-2010 la bengili-backing vocalist lika-Rev J Maphosa, umkhokheli weqembu lensindiso yamaNazaretha iNdlunkulu Gospel.
Ulandisa ngokuphiwa kwakhe intambo ngumkakhe ukuthi akhokhele leli qembu lezomculo.
Rev J Maphosa ongumkami wasethi iqembu lakhe le labantwana bensindiso yamaNazaretha ebeliculwa nanoma ubani owesifazana ongaphansi kwensindiso yamaNazaretha usefuna ukuthi libanjwe yimi unkosikazi wakhe ngokugcweleyo ngo-May 2020 yena wasedlule ezweni singalirekhodi. Kodwa ngase ngubona kufanele ukuthi kwamele ukuthi ngigcwalise isiziso zomngani ngilirekhode ngiqale ukuba sendimeni yomculo ngokugcweleyo. Ingakho ngo-2020 ngo-December ngathatha leli nyathelo lokuthi ngirekhode album yami lokuqala isiziso wena kanjani.
Bakona bamenza wathanda kakhulu ukucula uMadewa njalo sacindezela amadlalati akhe engoma zokholo.
NguRev J Maphosa lo Thembi we Sisters of Paradise ube bangenza ngakuthanda umculo ngawuthakazelela ngaze ngafisa ukungena kuwo ngokugcweleyo njengoba okwamanje sengisenza. Mina ngilama-albhamu angu-3 okwamanje elithi Sizowela Kanjani, ngicela ukuvuma lo wethembekile Jehova. Kumanje ngiphezulu kokusebenzela elinye LS4 elizaphuma nje kunozidlalanga esikhanga elizaphuma mhlaka 15 November leli albhamu.
Hambi Madewa, tshela abalaleli ukuthi umculo wakho utholakala ngaphi njalo bafuna ukuxhumana lawo bangakuthola ngaphi.
Madewa and abantwana bensindiso yamaNazaretha batholakala kakhulukazi ku-YouTube, Facebook, siyahaywa emidlalweni etshiyeneyo. Ama-CD ethu kakhulukazi siyazithengisela thina egodini laphana phambi kwako okay. Osidingayo siyatholakala ku-0774 45 46 55. Bonge kakhulu lakubalandeli, sisalisapota njalo.
Besisindiswa ngabantwana bensindiso yamaNazareth bekhokelwa nguMadewa obenguye esigwetshelayo kuhlelo Woza Woza Friday. Libe nempelasonto ebusekileyo, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Live talk namhla sixoxa ngomhlangano omkhulu webandla leZANU PF Congress. singeke hlukani zihlobo ukuthi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amalunga wonke ebandla lezanu PF athi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele abe ngumabhalane omkhulu webandla leli. Abantwana besikolo seMashingo sebetholakale belecala lokuba lomhloliso wesilungu ongekho emthethweni. Abalimi abaningi bakhala ngentengo yenhlanyelo ephezulu. Namhla sithethekelwe liqembu le-insingizi elisethekelele lapha e-studio e-Washington DC. Silugqibake lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Sithe asidibaneni njalo ngomvulo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.